Rukoyo kwama. Rukoyo kwama, rachinja magia. Rukoyo kwama, rachinja magia. Rukoyo kwama, rachinja magia. Rukoyo kwama, rachinja magia.
Yeah.